pakasha nyiro nzvimbo yekwanhema kushuru kune Studio 7 yakaona kushushikana kukuita vagari nokuda kwekushayikwa kwemari. Mumwe mugari wemunharaunda iyi, Muzvare Patricia Furusa, vakaudza Studio 7 kuti nekuda kwekuti kumamisha hakuna kwavanokwanisa kushandisa makadhi ekumabhanga, vakaomerwa noupenyu zvikuru sezvo zvese zvichida kubudisa mari uri musvo.
Nyaya yekushayikwa kwemari yatishungurudza zvikuru kuno kumamisha. Unotoshaya kuti wodi, because mari ndokurarama. Pasina mari hapana upenyu. Hauna chinhu chaungagona kuita pasina mari. Kuzvikoro uko tine vana vanenge vachida kubhadharirwa fees, panodiwa mari.
Mumwe mugari wekwanhema, amai Liza Chivi, vaudza Studio 7 kuti vari kusanganawo nedambudziko rekutora mari inenge yatumirwa neEcoCash. Amai Chivi vari kuti vari kumanikidzwa kuti vatange vatenga zvinhu muzvitoro zvekumamisha izvo zvinobudisa mari yeEcoCash.
Isu kuno kumusha kuruzevha kuno kwedu kuno kwanhema taomegwa nenyaya yemaEcoCash. Ukaisigwa mari muEcoCash nemwana hauna kwaunonoiwana kana kuti utikwai tange watenga zvinhu zviri more than mari yakati ndokutokuzokupa mari yakati. Ende zvaoma, ndotenga zvinhu zvandinazvoomba hamunoti zvakangooma. Uye zvino chero sendi rokuchigaro chairo unoishaiwa unongobvako uchingokweshaira kuti kuchechiwo tiri madzimai erwadzano kuchechi kuti uinde kuchechi kuchechi koda kubhadhara wakanditotsigirawo chechi wedu tichibhadhara mari. Hauna sendi kana kwaunoriwana hakuna kana. Haizvo ndopatasvika pakuomegwa. Taomegwa zvokuti hatiazi kuti todi.
Izvi zvatsigirwa namai Susan Makandire avo vati kumanikidzwa kutenga zvavanenge vainazvo zviri kuvashungurudza zvikuru. Mumwe mugari vazi vanai Chirara vati dzimwe nguva vari kutotenga zvinhu nezvirimwa zvavanenge vainazvo sezvo vari kushaya mari.
Kechiri kunezva chekubatika kuno kumusha. Chero une mari mufoni hapana unenge uchingotoziva kuti handina mari. Saka nyaya iri kutoitika ndeyekuti kuti vanhu tiri kudongonetsana nekuda kwekeshi. Saka takudongoshandisirana zvishando chibagwewo pamwedzi ungu kana kuti chii. Hakuna mari, mari yatinetsa kuzevha. Zvokuti dei zvaigonawo nyika yatisunungurawo tawanawo keshi munzvimbo dzakaita seri kuno kumaremote areas.
EcoCash inoti hazvisi pamutemo kuti vanhu vamanikidzwe kutenga zvinhu kuti vawane mari kubva kuEcoCash kana kubhadhara mutero kuti vawane mari. Vagari vekwanhema vanoti dai hurumende yagadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemari kuti upenyu hwavo huvarerukire. Gavhuna weRBZ Dr. John Mangudya vakazivisa mukutanga kwemwedzi uno kuti vainge vachizowedzera mari yemabond notes nemamwe mamiriyoni mazana matatu emadhora pamari inosvika mamiriyoni zviuru mazana maviri zvemadhora zvemabond notes zvagara zviripo. Zimbabwe yakatanga kushandisa mari dzekune dzimwe nyika muna 2009 apo dhora remunyika rainge rashaya simba zvisati zvamboonekwa munhoroondo yenyika. Ndakamirira Studio 7 kwanhema, ndini Patricia Mudadigwa.